vatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu chivabvu 25 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chipo ndechekuti kana kune mari mbiri pakaisa mari, mari yacho yakasimba kana iri musika kumutema muBlack Market inodhonza neyaisina kusimba yayo.
Dhora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vangu vari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to I think 6.
Vana vadiki vechikoro vanourayiwa pachikoro chevana cheRob Elementary School mudunhu reTexas muno muAmerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union rinonyora magwaro maviri enyunyuto kuHealth Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe kukundikana kwazvo vanozokanda mapadza pasi. Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika muAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaviri nemumwe vakaurayiwa nezuro pane chimwe chikoro muUvalde mudunhu reTexas muno muAmerica mushure mekupfurwa nepfuti. Senator vedunhu reTexas vaRoland Gutierrez pamwe nemapurisa vakaudza vatori venhau kuti vana gumi nevasere pamwe nevakuru vatatu vakaurayiwa pachikoro chevana vadiki cheRob Elementary School. Vachitaurawo vari kumuzinda weWhite House mushure mechiitiko ichi, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvikuru vanorwira kuti pasave nemutemo unorambidza kutengeswa kwezvombo pese pese. Vakakurudzira kuti patorwe matano nekukasika ekumisa kuwanikwa kwezvombo nyore nyore uku. VaBiden vati vaneta nekungoona vanhu vachiurayiwa pasina zviri kuitwa kumisa kutengeswa kwezvombo. Vari kutarisirwawo kukurudzira dare reCongress kuti ritore matano anodzivirira kuti futi dzipinde mumigwagwa nyore nyore. Kuurayiwa kwevana vechikoro uku kuri kuuya panguva iyo vamwe vanhu gumi vakaurayiwa kuBuffalo kuNew York mushure mekupfurwa svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuTexas vaNigel Gombakomba vanoti chinhu chinorwadza zvikuru kuti vana vadiki vakadaro vanourayiwa nemutoo wakadaro, vachiti panofanirwa kutorwa matanho akasimba anorambidza kuwanikwa kwepfuti nyore.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vangu vari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to I think up to 6. But ukaona zviri kuitika pamusoro pekuti vakupfurwa vachiurayiwa hazvibvi hazvo zvekutanga zvichiitika munzvimbo ineTexas, but unotoona kuti zvikuramba zvichiwedzera and you tend to wonder kuti une vana uchakudza vana sei munzvimbo yakadaro yekuti vangomhanya achitora futi nekuparadza upenyu hwevanhu.
Chii chamunofunga kuti chingadai chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichiitika mudunhu menyu?
Mukatondera kuti inenge gore rapfuura, vanhu makore maviri apfuura, gavhena kunoko Greg Abbott akabunza mutero wekuti munhu anogona kufamba nepfuti asina kana license. Saka mukaona situation yadaro kuti munhu anogona kungofamba nepfuti easily access izvinongopromota zvinhu zvakadai zviitike, nekuti chero munhu ane pfungwa dzisati dzanyatsobatana kana kuti ane pfungwa zviri kunetsekana nemamental issues anakwanisa kuona pfuti hapana zvaunogona kuita. Akapinda muzvikoro, akapinda mashopu, akapinda kuchechi, nekuti anenge ari munhu akakanganisa kudhara. The next thing zvichangoitika kuita upenyu unenge wakuparadzwa kudaro. Saka chandinonyanyoona hangu ndechekuti imo mudunhu muno meTexas vakanyanyoregerera kuti mitemo yepfuti isambove yakasungisisa, vanhu vanongotora pfuti chiri pavaiwana pasina kunyanya kupfunzwa kupfunzwa zvakawanda.
Tinoona kuti mukomana apfuura vana uyu munhu ane makore gumi nemasere 18 ekuberekwa.
ndoza ngasimbotaura zvinya kuti pakaiswa mutemo kwakuti chero munhu anokwanisa kuwana pfudzi ende kazhinji kuno mwana ane makore avo 18 anotoonekwa semunhu akura even achiri kuchikora anenge akutoonekwa semurume mukuru but chinonetsa mange ndechekuti kazhinji kacho ukatarisa vanhu ivavo vanenge vaine zviri kuvanetsa wedha mupfungwa o mumhuri o mune vanhu vanovakidzana navo vanodzidza navo saka pavanenge vazotsamwa nekuti vanenge vane iwo mamental health issues hapana chinovamisa nekuti pfuti dzinokwanisa kuwanika izi saka anobvangoita sei unongoita zvemupengo ouraya vanhu saka ithink nyaya yemutemo inofanira kumbokutariswa zvekare kuti atleast tisapinde mumatambudziko akadai
tinoona kuti mutungamiri weamerica vajoe biden ndemumwe wevanhu vari kuti dai mitemo yaomeswa yekuwanikwa kwepfuti munotiwo nedanho ravo iroro
hazvinhu zvinokurudzirwa chaizvo sekutaura vanandichita kuti ukaona kuti munhu anokwanisa kuona futi zvinyore nyore izvondo zvinotokurudzira kuti anything can happen nekuti hapana kamitemo inosungirira munhu kuti aiwa iwo kana une zera rakati kana kuti kana une rekodhi yakadai haukwanisi kupiwa futi so I think zviri kuitwa nemutungamiriri wenyika vajoe biden vari kufamba negwara rakanaka kuti atleast vachitanga kuisa mitemo inokwanisa kumboti tidzore access yevanhu vari kuita pfuti I think he is step in the right direction
chizvarwa chezimbabwe vanigel gombakomba vari parunhare kuround rock kuaustin mudunhu retexas muno muamerica nestudio 7 munyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuamerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika wereserve bank of zimbabwe foreign exchange auction nezuro dhora rekuamerica raitengwa nemadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe emunyika kana kuti 1 US dollar = 290 Zimbabwe dollars svondo rapera dhora rekuamerica raitengwa nemazana maviri nemakumi mashanu nemasere emadhora emunyika kana kuti 1 US dollar = 258 Zimbabwe dollars hatina kukwanisa kubata gavhuna veRBZ vajohn mangudya kuti tinzwe divi ravo asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuramba dhora remunyika roshaya simba uku kuchaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe zvakanyanya sezvo vezvitoro vachishandisa mutengo wemusika mutema wemari pakutara mitengo yavo asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari joyce ngwenya vanoti chave kuitika ndechekuti mitengo yemusika wemari yekunze wereserve bank of zimbabwe wave kutandanisana nemutengo wemusika mutema wemari izvo zvichaita kuti dhora remunyika risare risisina basa
mutema mublack market inodhonza iye isina kusimba yaichipinda kumusoro nokuti dhimandi yacho yemari yemusika vemaauthorities vanenge vari under pressure kuti vasvitse mari yacho paibiriga asi vanenge vasingaviti svike ipapapa vanenge vachingosadharara ipapa asi chakucharamba ichingopira chete
saka izvi zvinosiya papi musika mutema tichiona kuti vazhinji vanenge vachitarisa mari dzinotengeswa pamusika mutema
chinowanzoitika ndechekuti kana mareserve kana central bank ine mari yakawanda yekunze vanozadza mari yacho yekunze mumaketi yoita kuzara sematomatisi kutengo dzirira saka ivo chavari kuita problem yavo ndeudambudziko varonde kuti vanoda kuti vange vachimanaja rete yekuauction yayo kuita kuti zviite sekuti mari yakachipa ivo vasina mari yacho yekuzozadza mumusika saka mari yacho yezimbabwe dhora inoramba ichingodonha chete kusvikira vangoregera nokuti simba remusika the market forces akasimba kudarika macontrol forces ereserve saka vari kungotiterera makuva mari yacho ichaguma yacho isisina basa imuromo
saka ringagadziriswa sei dambudziko iri vangwenyu
emangudya ari munhu anoteerera achikwanisa kuti ange achitsvaga mari yekunze yakawanda asi ingari yezvemasamukidza asi ane nzira mbiri chekutanga ndechekuti angoregera kuita zvekuchinembeng nokuti azvibatsire that's a control market asi kana ane mari yakawanda mureserve bank ngaachizadza mayekunze maus dollar mumusika ndokuti yari yemusika mutema yebank makidziri asi haana munhu ane nharo anenge achingoti yeauction rate ndo chaiyo chaiyo kazvichaita kuti dhora redu ringe ririkumera kurasika
ko pane vamwe vari kuti dai nyika yangodzokera mukushandiswa kwemari yekunze zvagadzirisa dambudziko munoti
ini ndofunga kuti kana kasa us dollar mitengo yedu inonetsa nokuti vanhu vezimbabwe vagara masobhizinesi emuzimbabwe vanhu vagara vane ukaro saka tika kushingira mare kuti zvatinogadzira muno mbawe azvizotengeki isu sungati tei zvakatarwa nezvipedai zvokufokasa kumafundamentals kuti chii chiri kuti mare yedu inenge isina kusimba togadzisa production muromo necapital replacement kuti vanogadzira zvemuno vange vakawanda hapana nyika zvonga ingabudirira ichishandisa mari yekunze ngatigadzise mafundamentals acho pari kutimburira matatu akushandisa mari yekuamerica
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Grace Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7 Rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union ranyora magwaro maviri enyunyuto kumushandirwi anove Health Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe zvikuru mihoro yavo uyewo kuti vakwidziridzwe kumabasa. Mutungamiri wesangano iri vaRobert Emmanuel Chiduku vanoti vatora danho iri nekuona kuti hurumende yakavhara mukana wekuita nhaurirano nevashandi pasi petripartite negotiating forum zvavanoti zvave kuita kuti hurumende ingoita zano ndoga. Sangano iri rinoti rine nhengo dzinodarika zviuru zviviri. Studio 7 aina kukwanisa kubata Health Services Board kana ubazi rezveutano kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi, asi vachiduku vanoti vachapa vashandirwi masvondo maviri ekupindura kumagwaro avo enyunyuto avasvitsa vachiti kukundikana kwekugadziriswa kwenyunyuto dzavo vachazopa chiziviso chekuti vachazokanda mapadza pasi.
Isu tenge dzatiri kunyunyuta saka tanyora magwaro maviri. Gwaro redu rokutanga rarichindairo kuHealth Services Board which is the employer yema Health Service employees ose tine nyaya dzatai richitsutsumwa nhatu pagwaro iroro. Nyaya yekutanga inyaya yemuhoro wedu tiri kuda maUS dollars nenyaya yekuti mari haichatokwani zvachose yatiri kutambira ndo chinhu chekutanga. Chinhu chechipiri yanga iri regrading yemaprimary care nurses akaiswa marong grades vari kuwana mari shoma shoma kutodarika vanhu vari pamusoro pavari atingati manurse aide. Saka tiri kuti basa rehealth board kuita regrading nemapromotion procedures vanofanira kuti vaise maprimary care nurses muright category vahore mari inokwana. Chinhu chechitatu chata chichinyunyuta inyaya yeclose of the negotiation space. Health Services Board yanga ichisangana nevamiririri vevashandi vezveutano through the bipartite negotiating forum, asi zvaitika ndezvokuti hurumende yakaclosa negotiation forum, government representatives havana kunge vachisangana nevamiririri vevashandi. Zvatinoona ziri fesa tokuda reopening of the negotiation space ndo gwaro rokutanga.
Ko gwaro repiri ramuri kuti manyorera kubazi rezveutano?
Gwaro rechipiri ranga richindakwa permanent secretary Dr. J. Chimedza. Gwaro iri tari chitsutsumwa chiri chokutanga inyaya yeupgrading yemaprimary care nurses anova certificate holders akatsvinwa nehurumende paita extraordinary nurses makore akapfuura kumasuresure ukowo hurumende ikati chavaupgrade asi kusvikira nhasi haisati yavaupgrade. Tatotari ngavaupgrade. We see it as the return of the bottleneck system which is characteristic of the Smith regime and we don't expect that in a post-colonial state. Saka ndo chimwe chatachitsutsumwa chechipiri chiri kuda kuti manesis akapedza kuita bonding yavo ngavapiwe madiploma avo kana vachinda kunotsvaka mabasa kuzhevainde. Chechitatu chatachitsutsumwa inyaya yemapost basic courses kana kata diploma rokutanga oramba achingopiwa madiploma. Zvinotaura kuti those post basic courses should be streamlined to post basic degrees kuitira kuti kana munhu anga anasthesia anoda oncology anoda palliative care anoda kuti anasthesia ada kuti ICU ada treat with me vaite zvese izvozvo at degree level manurses edu ave magraduate ese kuitira kuti vave nemukana wekuvacompetitive kunyika dzese.
Munotarisira kuwana mhinduro riini?
Tiri kutarisira kuona mhinduro yedu in the next 2 weeks inova nguva yakareba chaizvo chaizvo. Tofanira kunge tatoita mameetings neHealth Services Board taita meeting napermanent secretary nenursing directorate vakuru vose kunursing chidiscusa maissues atoda tigadziriswe. Kana maissues wayo achinge asina kugadziriswa isu tichaenderera mberi nokupa notice or intention of incapacitation tozoona zvinenge zvichitevera zvinosanganisira kurangwa mabasa.
Mutungamiri sangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Emmanuel Chiduku vari parunhare neStudio 7 vari kuGweru. tarisa zviri munhau. Nganore nhau renewzimbabwe.com rine musoro wenhau unoti mutungamiri webato rinopikisa rezapu vasivangelizwe Nkomo vanhu vemwanakomana wegamba renyika uye vakamboye mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo vari kuda kuti baba wavo vapfukunurwe kubva panoradzikwa magamba enyika paHeroes Acre. Bepanhau renews day rine musoro wenhau unoti dare repamusorosoro reconstitutional court rakapa mutongo nezuro wekuti zera rinobvumiswa kuita zvepabonde zviri pamutemo rave makore gumi nemasere kubva pamakore gumi nematanhatu. Yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Koi pasutu sefe napo makadiko zenyu taura na Clemenzi zutuwe ndiripano zaumpa mpumaranga pa kumusha kwaita marengenya uko wana vongo zingwa sitinozwa kurudzire government ino tindai mundotaura nematicha maticha achatambiri kwagutuko. Zvikoro tinovakatega segavhenmendi yekuti tisakavaka vana vedu havasina rugaro nokudzidzapo. Zvakaoma munangarwa urai nyika
parisei apo pastudio 7 mureshana joga bhesingi mukomana ngaapinde hake ngativhote anhu amwari ngasapetuke kumasure ba. Ngasarashire mbereko ngekufirwa ngativhote maningi zvine musindo gore rinouya 23 ngai hambai teshe tovhota nhare joni kweshe areu nyika dzeshe nyika mukanza vaitivhote ndini bhoni vamuzapingurai ngatienda hako.
Mamukasi vana mukoma jonga kandimire nevamwe vose kustudio 7 inoda kungotaurira vanhu vezanupf avo vanotiwo nyika yakatorwa nehondo haina kutorwa nepeni. Zvino izvo zvinoda kuzvitanga 2023 kuvatadza kuti nyika inotorwa nepeni haitorwi nehondo. Hondo iya yakarwiwa nevanhu vaida rusununguko sezvatinodawo rusununguko rwatinoda gore rino rinotevera kuda kurorwa nepeni. Munangagwa negavhenmendi yako ine corruption must go. Corruption nenyi yakanyanyisa uye purezidendi Munangagwa tinotodemba Mugabe waiva nani. Imi ndimi Utsi mubva kupedzisira 2023 Samisa Movies.
Makadiko pastudio 7 apa ini ndinonzi Kruger ndiri muno muEastern Cape in South Africa muchiti angapinde mukomana kumusha toenda kumuvhota toenda kunomuvhotera but problem manje tiworried nenyaya yemhirizhonga towards ma elections apa mayouth ezano ane misindo especially kunzvimbo dziya dzaunyatsa kuziva kuti TCC yakabata nyaya yemusindo ndeichazvirengidza masupporters akawanda TCC asi hangu ndichikurudzira kuti hai kuvhota mukomana tiri kumuvhotera ende anopinda asi nyaya yemusindo manje ndonyaya yatiwaridhi nayo bosis anotoiziva yagara ndeyemusindo asi kudliwa yagara iri kudodliwa.
Ndinoti maswera sei ndiri kujoisi ndiri kuno kumarondera tinongoda kukurudzira vari kumarusefa kuti vasatyiswe nevanhu vezanupf. Munhu une kodzero yako yekuvhotera paunoda ende muballot box unenge uri wega ngavasachichidzirwe unongokwanisa kuvhotera munhu wavanoda ngavasavhundutsirwe ngavaende vanoita x papo pane mukomana ipapo diki neusonchamisa.
Makadihinyi vana mukoma jonga kandivivi tinonzwa zvedu zvatinonzwawo zvedu nevakuru vedu vemunyika vanonzi vana baba vemisha avo varinzi Dr. Mavhaza zvavanga vachitaura kwavari ikokoko kwavakaenda nemutungamiri wenyika handifunge kunge vanotaura sababa vemusha kutaura vachituka hadzina shuwa kuti ndozvinoita baba vemusha. Baba vemusha vatonge musha vachidaro. Ukaona baba vemusha vakungopenga vachingotika panenge pachitaurwa nyaya inenge itaurwa mune zvakanaka vanenge vachingopopota kuratidza kuti baba vanenge vakundikana zvavari kutaura hazviiti. Machina vakaunza munyika machemunhu havabhadhari vashandi havatobhadhari zvachose plus iwo pawakayambuka vachienda kwavari kuko vakaenda nemabhonzi motira zvokutambura isizo vanoni Zimbabwe mataurira ari kuita Dr. Mavhazauka vanoita kunge iwo nevana vavo chete ndivo vanogara muZimbabwe vakagarika baba ivo mataurira vanoita vachimwari
kwazuvai kwazuvai vashamarari vestudio 7 makadi apo ini ndinoti zvangu ndiri kuno kumasvingo zita rako ndirasingadi kureva ndoti zvokwadi vakuravo nevambodzika pachigaro vaiti kwiridza bhuruga zvino zvinhu zvakwira zvinhu zvaakudhura nevambosuduvo tadzova kuzorodzwavo tadzva kutsvamusana nedumbu mwana vatsvamusana dumbu ratsvavo saka zvatiremere
makadiko pastudio 7 makadiko aindoda kutenda zvangu kuna vadzokora avo vadzokora vadzokora rambai makasinga rambai makadzvanya mudhara rambai makadzvanya ipapo aimwe ndimwe vatida kudoita mutauriro wepati chaivo havadzokora ndinobata kwete zva dhaimani vanga kutosekwa nasimavhi vava toona kuti dhaimani utopenga ungati kwai vadoda vafotereza mupevhi zvinhu zvakanaka zvinhu zvakadai sezvi kana zvinhu zvakanaka ngadzokei kunyika tione kwete kungotaura kuna naeurope ikoko achida chiguta chikanga kuti vanhu vamuno muzimbabwe vanotamba ndidimomoendirikumberenga
makadi yapo pastudio 7 munofara here mukoma tanonika hwande pamwe chete nevamwe vamunoshanda navo vana Blessing Zulu jokakandimire vese tinovakwazisai zita rababa ndichiti makasimba here nokutendai nebasa ramunotiitira izvi zvekuti tepfenyurura nawo ndinokomana anobva kumuchipinge pamanderapo ndinobviloidhata kanotimanesa takumbirwa kuti hurumende itigadzirirwawo zvebridge repabudzi apo bridge repabudzi kuti pfuurei pachipinge west farm apo bridge rekwabudzi iro kumbira kuti vambotigadzirira bridge iro chakanyanya kuita chibridge chidiki zveroad rebusystere matsaona haperi ipapo anoramba achiitika stere ndavambogadzirawo ipapo hurumende iri kutonga ndiye andiri kuisira ichi chichemesi ndaenda
idzo dzanga dziri pfungwa dzevateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day iro rakanangana nekucherechedza pamwe nekupemberera budiriro yaitika muAfrica kuburikidza nesangano reAfrican Union kubva zvaraumbwa musi wa25 Chivabvu 1963 richinzi Organization of African Union. Asi vamwe vanoti kunyanga hazvo Africa yasununguka kubva kuvapandepfumi ichiri pasi peutapwa munyaya dzezveupfumi. Zuva iri riri kuuyawo panguva iyo zvizvarwa zvemuAfrica zvisina kubatana sezviri kuonekwa nekurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nezvizvarwa zvemusouth Africa uye kushungurudzwa kwevamwe kunyika dzakaita seLibya. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti kunyanga hazvo pachine zvimwe zvinoda kugadziriswa pachine tariro yekuti zvakaumbirwa zuva iri zvichazadziswa.
Zuva rakadomwa iri navakuru vedu kuti tifunge nezvenharaunda yedu yeAfrica zvinotaura upenyu hwedu, magariro edu, zvinoiswa zvedu nezvishuviro zvedu nebudiriro norusununguko nokufara norugare muAfrica. Saka izuva rokutiyeuchidza kuti tirangarire izvozvo zvavanhu vorudzi rutema rwomuAfrica.
Asi muri kuona here zvakaumbirwa zuva iri muna 1963 zvichiri kuzadziswa pari nhasi?
Zuva iri richidomwa rariri zuva rokutsvaga rusununguko kubva kuutongi hweunhapwa kana kuti hweudzvanyiriri kuti Africa yose isununguke. Zvino pane basa rakaitiwa nezvimwe zvakaitiwa takanangana nekusununguka kweAfrica, asi basa iroro harisati rapera. Ndima yakarohwa kubva kwayakarohwa, asi iko zvino takatarisa mberi uko tinongoona futi kuti pane basa guru rakatodarika. karo vakaenda rinofanira kuita kuti Africa izosununguka ive norugare.
Asi zvii zvamungati zvinofanira kuitwa kuti rugare rwamuri kutaura iroro rwuitike?
Chokutanga ndechekuti rudzi rwaAfrica runofanira kuva rwakasununguka kufunga. Muchaona kuti kana nyika dzose dzose dzakasununguka, utongi kana kuti hurumende dzirimo dziri kurambidza vanhu veAfrica kufunga. Zvisinei kuti vanhu vari muhofisi ndorudzi rweAfrica, asi mufungwa hatisati tasununguka kuti vanhu vafunge njere yavo vasina kunonera vasingatyi. Ndosaka tichiti Africa Day inofanira kuti itiuchidze, tinanganidze kuti tisununguke mufungwa. Mufungwa tichakasungwa hambira dzakondo nepadwaya.
Asi tiri kuona Dr. Zembe pana Africa vega vari kutadza kubatana, tichitarisa zviri kuitwa muSouth Africa kune zvizvarwa zvekune dzimwe nyika, zvimwe chete nekunana Libya nekunana Mauritania uko. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tinototarisa nokuda kwokuti izvo matongerwo akaitwa Africa ichipambwa nevabvakure vachiita zvikamu 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 zvokuunza nyika iyi kubva kunana Berlin Conference kuya kunana Germany. Nazvino muitiro iwoyo ndiwo wakapinda kunjere dzavanhu nokufunga kwavanhu kweAfrica kwokuti nharaunda inde yeZimbabwe iyo itokujoni iyo iMalawi iyo yaemba Zambia zvichitero zvichitero. Saka pfungwa dzichipo iko zvino ndodzokuti nyika imwe neimwe yakamira yoga. Saka vanhu vazhinji vachifunga kuti tinofanirwa kudzokerana kuti Africa ndeimwe. Saka zvipenga zvipenga izvi nemaitiro aiitwa noutungamiri hwacho nepfuma dzenyika nekugara kwokunzi inyika yamira yega nyika yamira yega yega ndokwa takatipatsanura. Asi ndinoona njere yeAfrica ichiinda kuzvido zveAfrica zvinova nezvo zvakaisirwa Africa Day zvokusunungura pfungwa dzezvizvarwa zveAfrica ndokwatiri kuenda.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party vauraya iZembe vari parunhare muHarare neStudio 7.
What's your property? Chamuko Nagamona, Yegaji Pamera, Yegaji Murane, Wendrani Nokumera, Ameroka Napa, Nepalo, Zira, Yegaji Musika, Nadewani Daira, Sigas Moko, Waja, the Maripanera, Munasa Munaguchi, Vandoro.
Zviri munhau dzanhasi. Vana vechikoro pamwe nevakuru vatatu vanourayiwa pachikoro chevana cheRob Elementary School chiri muUvalde mudunhu reTexas muno muAmerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti veZimbabwe Professional Nurses Union rinonyora gwaro renyunyuto kuHealth Service Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe. Dhora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe weForeign Exchange Auction. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.